Vachiparura chirongwa cheZimbabwe Mental Health Strategic Framework and Mental Health Cares nhasi Marare, gurukota rezveutano vaKonstantino Chiwenga vati ongororo dzakaitwa munyika dzinoratidza kuti dambudziko rechirwere chepfungwa riri kuramba richikura. VaChiwenga vati ongororo dzakaitwa dziri kuratidza kuti chirwere cheCOVID-19 nekushandiswa kwezvinodhaka munyika ndezvimwe zvezviri kukonzera kukwira kwedambudziko iri.
Social isolation, fear of contracting the virus, fear of death, loss of livelihoods, among other things, have been associated with an increase and worsening of mental health disorders. Furthermore, drug abuse among the youth is an issue that needs to be addressed seriously. Drug abuse acts as a deterrent to life as well as a factor affecting mental health.
Kugara kusingafambirane kutya kubatsira utachiona hweCOVID-19, kutya kufa, kurasikirwa nemabasa nezvimwewo zviri kuonekwa kuti zviri kuwedzera dambudziko rechirwere chepfungwa. Pamusoro pazvo, kushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki idambudziko rinoda kugadziriswa. Kushandiswa kwezvinodhaka zvinokanganisa upenyu pamwe neutano hwakanaka hwepfungwa.
VaChiwenga vati zvakakosha kuti hurumende irambe ichitsvaka nzira dzekubatsira vane dambudziko iri, vakati bazi ravo richange richishanda kuona kuti zvipatira zvakawanda zvibetsere vane dambudziko rechirwere chepfungwa. VaChiwenga avo vanova zvakare mutevedzeri womutungamiriri wenyika vatiwo bazi ravo riri kugadzirisawo kuti kuve nenzvimbo dzekurapira vana vadiki vanenge vaine dambudziko iri. Nyanzvi musangano reZimbabwe National Association for Mental Health, Dr. Ignatius Murambidzi, vaudza Studio 7 kuti vafadzwa zvikuru nekuparurwa kwechirongwa ichi, icho chichange chichikoshesa nyaya dzeutano hwepfungwa. VaMurambidzi vati kuburikidza nechirongwa ichi, itarisiro yavo yekuti mamwe matambudziko akadai sekushayikwa kumishonga yevanorwara nepfungwa muzvipatara zveveruzhinji uye kushayikwa kwedzidziso yechirwere ichi pamwe neyambiro kunovanoshandisa zvinodhaka achagadziriswa.
Tinotarisirawo zvakare kuti zvanga zvisingawaniki panguva dzadarika dzichitasa semishonga yekurapwa kwevanhu vane matambudziko epfungwa ichange yakuwanika muzvipatara zvizhinji munyika yeZimbabwe. Zvakarewo tinotarisira kuti dzidziso iya yatingati awareness campaign pamusoro peCOVID-19, pamusoro pekushandiswa kwezvinodhaka ichange ichiwanikawo.
Nyanzvi mune zveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vati hurumende inofanirwa kugadzirisa matambudziko ezveupfumi senzira yekugadzirisa dambudziko rekusagadzikana kwepfungwa. VaMadzorera vati vechidiki vari kushandisa zvinodhaka nekuda kweupenyu husina ramangwana rakajeka.
Vana solong vasina mabasa, vachidhidha muhurombe neurombo, vasina tariro yeupenyu hwamangwana, havarege kuita zvemadrugs. Madrugs is an e kind of escapism, kutiza reality kuti vawanewo kugadzikana kwendangariro. Unfortunately, madrugs anobva aparadza ndangariro dzevanhu, brain hasishandi zvakanaka. Hurumende ngaiite open up the economy kuvana vechidiki vari kukura ava. Ngaistope corruption yaparadza nyika. Ngavavake upfumi hwenyika.
VaMadzorera vakurudzirawo kuti hurumende igadzirise matambudziko munyaya dzezveutano kuitira kuti avo vanenge vawirwa nematambudziko akadai vakwanise kunobatsirwa kuzvipatara pasina muripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.